tinofunga kuti chekutanga chatofana kutatsatsata mbotatsanya yai gutaro zhinji mukati nebato rezanupiyo ndechekuti izvo chinombonzi mutungamiriri anofana kuenda kusarudzo chii zvii zvino zvinotarisirwa nevanhu vanoenda kunovhota chimwe chekutanga chatinofana kunzwisisa ndechekuti munhu anofanira kunzi ndiye anofanira kumirira bato rinonovhoterwa vangava vamugabe vangava vatsvangirai angava vaoshmenue kana kuti vamutambara inyaya yekuti izvo munhu iyeye achiri kutengeseka here kune vanhu and vanhu vachona vari kuona munhu iyeye achivaburitsa mumadambudziko avainavo nguva iyoyo here asi nekuti nyaya yekutongwa kunoitwa muzanupf haina kumbobvira yaita nyaya inoshambadzwa kuti vanhu vazive kuti vanombotonga sei zvii zvavanofanira kunge vachimboita saka kuna vamugabe havaoni kuine mumwe munhu anokwanisa kumira musarudzo kusara kwavo vega vasingatarisi ivo pachavo kuti vachiri here munhu anokwanisa kunge ari munhu wekuti anokwanisa kuti akabuda panze apa vanhu vanokwanisa kumutevera saka pane dambudziko rekuti muzanupf machona muna kugadziriswawo nyaya yekuti chii chinhu chinokwanisa kunge chichiitwa
tinoona here vechidiki vari mubato rezanup f vachizowanawo mukana wekunge vachiendawo pazvigaro
isusu vana vechidiki tinogara tichikurudzira kuti izvo ngapave nemukana wokuti vechidiki ngavatorewo masimba muzanup f mune 2 mavice presidents saka ma2 vice presidents wayo havana here simba rokukwanisa kutora mukana wokutonga nyika inei zvinenge zvichibudawo zvinenge zvichireva kuti vamugabe neimwe nzira varutudza ivo kuti izvo havachatrusti vanhu vari padhuze navo kuti vange vachikwanisa kutora chinhanho chavo chekuti vange vari vatungamiriri venyika
vamugabe vari kutiwo muyananisi vajacob zuma munhu akazvimirira kwete kuti munhu ari kumirira nyika tinoona here zviri izvo zvakasungwa nekusarudzwa kwakaitwa vazuma
iyi nyaya yekutaurwa navamugabe inyaya itsva kune munhu wese kuti vazuma vakasarudzwa ivo semunhuwo zvake angori kana kuti murodhi havana kusarudzwa vachimirira hurumende yesouth africa zvinhu izvi zvinofanira kuratidza kuti pamwe hurumende yemubatanidzwa yayo kufamba kwayanga ichiita makore ese apfuura aya yanga ichifamba mumanyepo